Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitepe nyura tiri mu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero yakanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 16, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yodaidzira musangano wechimbi chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo munyika. Asi mutungamiri webato Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu zvakaita midigari uye vari kufara kuti pane vari kuruma vasingafuridzire panyaya iyi vakaita seSADC. Zvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chegurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muzvinafundo Amon Murwira nhasi vaita musangano wechimbi chimbi nevamiriri vedzimwe nyika vari muZimbabwe vachivasuma kuti munyika hamuna dambudziko. Izvi vamwe vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka uye hurumende iri kuzviona kuti inogona kubatwa seyakageza negoka munyama. Izvi zvinotevera sarudzo dziri kushorwa nevakawanda kusanganisira veSADC neAfrican Union uye kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa Citizens Coalition for Change mudare reparamende. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura vari kumahofisi ehurumende munhu mutapa muHarare nhasi vakafanobata chigaro chegurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika vaAmon Murwira vati kuratidzira nekusaenda kudare reparamende kwenhengo dzeTRIPC hakurevi kuti Zimbabwe haichatevedzera mutemo.
Kana bato rinopikisa riri muparamende vakafungawo zvekuzvibudisa zvenguva pfupi kana zvachose mumabasa eparamende, hapana gwanza rinoitika panyaya yebumbiro remutemo wenyika. Mapato kana munhu ane kodzero yekuita sarudzo kuti anoda kutora chikamu chake here munyaya dzenyika.
Vamurwira vati hurumende haipindire pane zvinenge zvichiitika mudare reparamende uye kumatare nekudara haina chekuita nekudzingwa kwenhengo dzeTRIPC mudare nemumakanzuru. Nhengo dzeTRIPC 24 dzakadzingwa muNational Assembly nemudare reSenate zvichitevera tsamba yakanyorerwa matare maviri aya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaSengezo Chabangu. Asi kunyange veTRIPC vakanyora tsamba vachiedza kujekesa kuti vaChabangu havana masimbaya, mutauriri weNational Assembly vaJacob Mudenda vanonzi havana kuzviteerera. Vamurwira vatiwo vanopikisa vagara havadi kutambira zvabuda musarudzo uye vakati hurumende inoda kuita nhaurirano nevanopikisa kuburikidza nePollard. Asi mutungamiriri weTRIPC vaNelson Chamisa nevamwe vanopikisa vanoti zvePollard ndezvemugotsi matsuro. Kunyange vamwe vakaita savaJob Scala vaJacob Ngarivhume nevamwe vebato vemutwakazi Republic Party vapfumbamwe vari mujeri nezvinonzi nevamwe nyaya dzezvematongerwo enyika vamurwira varamba kuti pane vari mumajeri nenyaya dzezvematongerwo enyika. Vachitaura mushure memusangano wanhasi muumiriri weRwanda vaJames Musoni vanotungamirirawo mubatanidzwa wevamiririri venyika dzemuAfrica muZimbabwe vaudza Studio 7 kuti vagutsikana nezvataurwa nehurumende kuti zvinhu zvakagadzikana munyika.
The briefing has been very helpful for us to understand.
Musangano wataita watibatsira kunzwisisa kuti munyika mune kugadzikana uye hamuna dambudziko. Vanopikisa vanofanirwa kutarisa mitemo nenzira dzekugadzirisa makakava sezvinotarwa nemitemo vozvitevedzera kugadzirisa kana vane zvenyunyutu.
Achitaura neStudio 7 mutevedzeri wemutauriri weTriple C Gift Australos Siziva vati munyika mune dambudziko guru kunyange azvo hurumende isiri kuda kuzvibvuma.
MuZimbabwe mune dambudziko, there is a constitutional crisis muZimbabwe yakabuda nenyaya yesarudzo dzakaita zviri pamutemo. Danu PF ino abuse courts, ino abuse my institutions of the state.
Murwiri wekodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Democratic Institute vabekesela gumbo vatiwo hurumende iri kureva nepasipo nekuti munyika maberekera ingwe kune vanopikisa.
Inopomera vanhu mapolitical opponents to my crimes kuitira kuti vakavharwa mujeri. Inongoshandisa tuma crimes itoto kuti ma criminals asi ma political prisoners. What is issues tinenge tiziva kuti aya ma political prisoners.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nyika dzakawanda muAfrica nekunza dzisi kufara negwara ratora Zimbabwe munyaya dzezvematongerwo enyika. Kusagadzikana muZimbabwe kuri kupa kuti vamwe vana veZimbabwe vapotere kunyika dzakavakidzana neZimbabwe zvokonzera matambudziko munyika idzi. Nyika dzakatemera vamwe vatungamiriri vehurumende dzakaita seAmerica dzinoti zvirangwa zvisi kuzobviswa kusvika Zimbabwe yatevedza utongo wejekerere nekuita sarudzo dzakachena. Vaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union vakati Zimbabwe haina kuita sarudzo sezvinotarisirwa nemasangano aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tichiri panyaya iyi, mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika mune matambudziko kwete zviri kutaurwa nehurumende. Vanotiwo zvakataurwa neSADC zvakaburitsa pachena kuti muZimbabwe zvinhu zvakaita manyama amire nerongo. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Chokutanga chatinoita kukokotedza SADC kuti yaita vatete chaivo, sekuru chaivo, vanoti vakaona uchizvindikita mudzimai kana kuzvindikita murume mumba mako havati chakafukidza dzimba matenga, vanoenda vonozvitsveta pamusoro zvoyanikwa kuti zvizivikanwe kuti paita dusura mumusha. Ndo zvaitika muZimbabwe. Saka tinotenda uye zvakanakira Africa kuti tinoonawo mapazi kana kuti maorganizations emuAfrica achitendeka chakashata.
Asi vamwe vanenge vasiri kunyatsofara nepakanzi neSADC vanenge vasina kugutsikana nezvabuda musarudzo vanofanira kutanga vapedza matare ese emunyika zvichireva kuti kuenda kumatare. Munoona sei pfungwa iyo?
Vanenge vachitaurawo vakarerekera nezvinoitwa pamatanho kune dzimwe nyika kunenge kune zvinhu zvakamira zvakanaka. Imunozviziva kuti mumatare edu edzimhosva tine nyaya dzakawanda dzinoendako. Hationi pachibuda chinhu chinobuda ikoko. Tanga tine nyaya tisati aenda kusarudzo yekuti pane vanhu vakaita madouble candidates vachityora mutemo vachitumwa nefazi vachinyembedzera kuti iTriple C matare edzimhosva haana kutibatsira. Tine nyaya dzakawanda dzinosanganisira dzimwoje vamwe vaida kumira semakandidate kumapresidenti avo hadzina kufambiswa zvakanaka. Munhu anofanira kuti ati kana aenda kudare redzimhosva ndo kwaari kuenda kutsime rinopedza nyota, kwete kuvasvika ikoko wana tsime rakapwiswa. Apisa tsime ndiani? Mvura yakangwa, muchero muchainga yakangwa nezanu PF. Hakuna kana chinobuda ikoko panyaya dzekodzero, panyaya dzekuti pave neutongi hwejekerere. Saka matare edzimhosva hongu SADC haina kutadza, iri kutaurawo nemazira enyika kuti kazhinji zhinji panotanga paitwa zvemunharaunda imomo. Nokuti kana vanhu vachinge vapokana mumusha hamungotangi maenda kwasabhuku, munotanga magadzirisa mumba imomo. Asi kana baba vaita chibhengene ravabhinya kana kuti mai vavachikweya ravabhinya, hamurambi muchingoti taurira naye mumba imomo nokuti munotozofiwa kwakutodikwa kuti nyaya iyi ichitoyambutswa iende kwasabhuku iende kumatare makuru saka dare guru pari zvino inyaya yesadhaki ndosaka muchiona takatinyorera ndakanyora gwaro kusadhaki kuti kuno kuzimbabwe kwaita dambudziko ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare edzimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya
vati vapindura here vesadhaki ava vachamisa
havasati vakanga vati vandava kunzwa kuti vezanupf vanoti chino kuti kukanyaurangana vamwe vanonzwa ndichitaura nguva nenguva kuti nyika inofanira kuti vanhu vaonesani isuwo toona sekuti pamwe kupusa pamwe kunonoka pamwe kuneka tsavirai ngoma usiku hurefu kukanyaurangana
pane nhaurirano here dziri kumboedza kuitwa pakati pezanupf netripc pari zvino
isu tiri kuti nhaurirano dzinofanira kuchetwa nemwana wese wemuzimbabwe vese vane maorganizations akazvimiririra kubva kumachechi macivil society vanomirira maprofessional groups newese vemabhizimusi vashandi matrade unions mapato makuru arimo munyika vanhu vakataura vemuzimbabwe 2 million vakati vanechitaura nesarudzo dzine gakava 2 million vakati vanoda triple c then vamwewo vashoma vakati vanoda zanupiefu ndobva vawedzerwa kututsirwa kuti isvikewo ku 2 million saka nyika yakatsemuka nepakati
mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vari parunare muharare kota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muamerica vaanthony blinken vasvika mutel aviv israel nhasi kuti vaite mumwe musangano nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vabenjamin netanyahu vakaita misangano nevatungamiri vedzimwe nyika dzemumiddle east misangano iyi iri kuuya pari kutyirwa kuti mauto eisrael akapinda mugaza hondo iyi inogona kupararira zvikuru vanhuwo zvavo vakatanga kufa iran nechikwata chehezbollah chemulebanon vakatoyambira kare kuti vanogona kupindira kana israel ikatumira mauto mugaza asi america yakayambirawo kuti ichatora matanho kune vanoda kupindira pagakava rehamas neisrael iri zviuru nezviuru zvevanhu zvafa muhondo iyi kusanganisirawo zvizvarwa zvesouth africa america china canada nedzimwe nyika uwandu hwezvizvarwa zvedzimwe nyika hwapambwa hwasvika pazana nemakumi mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 199 ukuwo zvizvarwa zvedzimwe nyika zvafa uwandu hwacho hwasvika pazana nemakumi matanhatu nevatatu nematanhatu kana kuti 166 mukuzeya nezvenyaya iyi ivan zininga westudio 7 abata sachigaro wesangano rinomirira vatema vechimoslem muzimbabwe reentsikelelo makomborero sheikh laja yasin kuti anzwe maonero avo
tagwa vanhu verudzi vanosanganisira vamwe vanotevedzera chitendero cheislam vamwe vanotevedzera chitendero chechristianity nevamwe vanotevedzera zvimwe zvitendero zvakadii zvakasiyana siyana
saka zvakazouya sei kuti imo muhamas chete mudunhu iroro ndiwo mangoti nangananga nehondo kudai
vanga vari musha wevanhu vanotevedzera zvitendero zvakasiyana siyana so from that time pakabva patanga kurwisana then ava vari kuzvidana kuti pari zvino maisraelites ndiwo vakatanga kutora pashoma nepashoma minda nemapossessions avo vanga vachigara imomo kusvikira nhasi uno motoona kuti iyo israel yatora pakati kurei panga pasiri pavo
zvochiitwa sei kuti nyaya iyi igadziriswe hondo iyi ipere
I think munoona sematauriro anoita vari kuun vakuru vekuun pane vanoitwa ivo Francesca Albanese anova anoshandira kuun pekutanga apo I think about 3 years ago vakataura kuti zviri kuitika muisrael palestine iko zvino yava yatinoti apartheid zvakafanana necolonization yakaitika munyika medu muzimbabwe ikashikira pakuti pakaita chimurenga. Saka vanotaura ivo kuti apartheid ipere, one of the best solutions ndeyekuti pave ne a two-state solution, zvichienderana nezvakabvumirana pamwe chete kuti imini penyu pakutangira apa pachiperera apa, pavo panotangira apa pachiperera apa.
Avo vanga vari sachigaro vesangano rinomirira vatema voshi Muslim muZimbabwe reinzikelelo makomborero Sheikh Laja Yassin vari parunare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Ivan abatawo mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema muZimbabwe reHarare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera kuti tinzwewo divi ravo.
Yakatanga sei hondo chikuitika yezvino pane vakaitenda zvakafanana nekukura vataita kare vaiona munhu akatenda tiri kuona anorova pamuromo waakupa marules iwewe iworiwo watanga hamasi yakatenda Israel and zvakaita zvaakaita kusiya chete kuri kuitika enda haungazouye wakuinarova pamuromo iworiwo watanga mhanda yacho.
Tinonzwawo kuti vanhu vakuvara huwandu hwavo nevanhu vafa huri kuramba huchikwirira zvakanyanya. Munoona paine zvingaitike here nekuchimbidza kuti hondo iyoyi ikurumbidze yapedzwa?
Kufa kwevanhu kwakashata, hapana munhu angafarira kuti vanhu vari kutambura. Kazhinji vanhu vanonyanya kutambura ndevanhu vasina mhosva, vaiona vanhu vakadzi nevana ndovari kunyanya kutambura. Zvinhu zvinoshungurudza mwoyo. Asi tikatarira Israel, inofanira kuita inonzi deterrent. Inonzi deterrent ndeyekuti iwo kana watenda mangwana wotarigwa kuti usazotende futi. Saka tiri caught in between established as deterrent nekuvanhu vakawanda vasafi kunyanya vasina mhosva sevakadzivara.
Ndingapedzisirawo ndichitarisa kuti kune masangano anombobatsira akaitawo sana United Nations nemamwewo nedzimwe nyika dzekunze dzingada kupindira. Munoona zvine zvadzingaita here pari zvino kuti nyaya idzi dzigadziriswe?
Inini chishuviro changu ndechekuti kana chazvikwanisika pane anonzi mahumanitarian corridors ayani aitwe nyika dzinobetsera idzi dzipinde. Israel ichiita zvairi kuita kuti iyoyoyesesa asi vasina mhosva vana nevakadzi nei vange vachibatsirika nerubatsiro rwakaita semvura, zveutano, vamwe vorwara vachirapwa vasina pekugara vachipiwa shelta zvakadaro kuti sanyanye kunge kuine kushungurudza kwevanhu.
Avo vanga vari mutungamiri wechitendero chemaJudha echitema resangano rinonzi Harare Lemba Synagogue vaModrek Maeresera vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mukuziya zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vati havachaende kudunhu reColorado sezvo vachenge vari kumuzinda wavo weWhite House uko vari kutarisirwa kupota vachisumwa zviri kuitika muhondo pakati peIsrael neHamas. VaBiden vanonzi vanogona kushanyira Israel mazuva anotevera. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri weLiberia vaGeorge Weah nemutungamiri webato rinopikisa vaJoseph Boakai vanonzi ndivo vari kutungamira musarudzo yemutungamiri wenyika asi vakasiyana nemavhoti mashoma. Muchirongwa chedu chinotarisa nhau dzezveutano, kunyangwe vanhu vanodarika zana vari kufungidzirwa kuti vafa nechirwere chekorera, vanodarika zviuru zvishanu vabatwa nacho, vamwe vechitendero chechipostori vanonzi vachiri kuramba kunorapwa kubuhera. Mumwe akatanga kutaura nezvekupararira kwechirwere ichi muhurukuro neStudio 7 anoti ave kubatwa seakageza negoka munyama munzvimbo iyi. Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Amusande matsveta avo vakaudza Studio 7 nezvekupararira kwedenda iri kubhuyera mudunhu raIshe Nyashanu vanoti vamwe vavakidzani vavo vekereke kwaJohan Marange havashadi kutaura navo. Vamatsveta vanoti vanhu vachiri kufa munzvimbo iyi vachiti pane rufu rwemukadzi akatofira mumba.
Mai vavo vakashayika nenyaya yekuti vakanga vakaiswa mumba inetende kuti vaende pamasasa pakliniki kuti vandorapwa ipopo, asi vakaramba vakaiswa mumba namai vacho. Kufire mumba macho asi korera kuno kuingo iri kubata mavillage ari manext ichingoti apo neapo apo neapo. Pane vakafa vaya vese hatidi kuti tivavakire kana kuunganepo padzimba dzacho tichiite mangwe maprogramu etirikuita.
Vamatsveta vati vacharamba vachitaura nezvedenda iri sezvo richigona kuparadza upenyu hwevakawanda.
Saka vanhu vazhinji vamwe vaakunzwisa nezvekorera havasi kuendepo, asi iyo kutaura kudai pato nechimwe chikwata chakatoungana chitoite zvekutoti gadzegadzee makuwa nekunga kurya kunga kushambisira ndaka ndo zvinhu zviri kutinetsa kuno. Vanhu vari kunoko vanode dzidziso yakanyatsokukura chaiko.
Mukuru wesangano reapostolic Christian Council of Zimbabwe Bishop Johannes Tanga vaudza Studio 7 kuti masangano anomirira zvitendero izvi haana kubatana, ndosaka dambudziko remapostori ekwamarangi risingaperi.
Ponzi yangu kunyaya yawataura ndeyekuti collaboration mukushanda pamwe chete ndiyo yakakosha kuti tiite senyika, church, media negovernment. Tinofanira kunge tichitsvaga nzira dzokushanda pamwe chete. Justice, kuparwa kwedzimhosva, vanhu vakawanda kuseri kweshoko raMwari. Izvozvo izvo zvinoda kuti tikwanise kushanda tose.
Bishop Ndanga vaendera mberi vachiti zvikwata zvikwata zvemasangano aya anomirira zvitendero izvi ndiwo avhiringidza kuongorora mabasa avo. Studio 7 yambuedza kubata Ishe Nyashanu vanotonga dunhu reBuyera South asi vange vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi vaShepherd Chengeta vanova Mambo Makumbe wedunhu reBuhera vaudza Studio 7 kuti dzidziso yezveutano nezvekutyorwa kwekodzero dzevanasikana vanorozwa vasati vabva sera nekuti hapana matano akasimba ari kutorerwa vari kutyora mutemo.
We have made a lot of progress. It is cascaded down to my villages. Takabatsirwa tirikunana plan international and so on. So kuti takaenda kumapostori kwachishopisha zvamata kutopricha tiri mukati mwemapostori. And also, there are mapurisa pachisa. Tirikupiwa mukana wokutaura pamachechi especially pamarenga kwanguya kwenyu.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vati zvakakosha kutaura nevekereke yeJohani Marange.
Tinenge tichitarisirawo zvekare kuehurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko rinokwanisa kugadzirisika. Asi tikashaisa hurukuro navo zvinonetsa kuti tigadzirise dambudziko nekuda kwokuti harisi dambudziko idzva revamwe vanhu vasingabvumidze nhengo dzavo kuenda kuzvipatara.
Gurukota reutano Dr. Douglas Mumbeshora vanoti denda rekolera riri kupararira zvakanyanyisa zvokuti dunhu rebuhera ndiro rine huwandu hwevanhu vakatapurirwa uye nekufa munyika. Dr. Mumbeshora vanoti dambudziko guru mudunhu iri zvikuru kubuhera district nderekushayikwa kwemvura yakachena zvokuti kuchatangiswa chirongwa chokuchera zvibhorani mudunhu iri. Vativo mamwe mapostori emudunhu iri ari kudzosera shure zvirongwa zvekusimudzira utano munharaunda nokuti havadi kuenda kuzvipatara. Hatina kukwanisa kubata mumwe mukuru wekereke yeJohan Marange vaNimrod Taguta kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 kuHarare, ndine Ropafadzo Mapimidze.
Munhau dzemitambo, vateereri tinoda kukuzivisai kuti mangwana tichange tiine hurukuro naElliot Mujaji, uyo akasimudza pasi rese nekutora menduru dzegoridhe makundano ekumhanya nzendo pfupi dzakaita se100 meters kumakwikwi eWorld Paralympic Games. Kubvira ipapo Zimbabwe iri kungoenda kumakundano aya asi ichidzoka isina chayakabata, izvo zviri kurwadza Mujaji. Nekudaro musakanganwe hurukuro yakakosha iyi yakaitwa naemutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati naElliot Mujaji. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC.
Mujaji anoti Zimbabwe yasarira zvikuru, kwete mumitambo yevakaremara.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yegwaro rakaburitswa neSADC nezvesarudzo dzemuZimbabwe dzinonzi hadzina kufambiswa zvakanaka, uye musangano wechimbi-chimbi waitwa nasi nehurumende ichisuma vamiriri venyika dzemuAfrica vari muZimbabwe nezvemamiriro akaita zvinhu. Tichatarisawo nyaya yehondo inotyisa pakati peIsrael nechikwata cheHamas. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisaya anoti 909 AM, 4930-13860-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175-7255 pashortwave. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Hurumende nasi yadaidzira musangano wechimbi-chimbi nevamiririri vedzimwe nyika kubva muAfrica kuti itsanangure kuti zvinhu hazvina kuita manyama amire nerongo sezvinonzi nevamwe zvaita munyika. Asi mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, uye vanotiwo vari kutenda SADC nekubuda pachokwadi kuti sarudzo dzemuZimbabwe hazvina kuitwa zvakanaka. Zvizvarwa zvedzimwe nyika zvakawanda kusanganisira zvekuSouth Africa zvinonzi zvakaurayiwa kana kupambwa muhondo pakati peIsrael neHamas. Vamwe vechitendero veJohan Marange kuBuhera vanonzi vari kuramba kurapisa vatendi vavo izvo zvopakuti kupararira kwechirwere chekorera kurambe kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Hola mgela ku Studio 7 mhla ka 16 kaMfumfu 2023 ngutaboka Ncube endabeni zethu lamhlanje
indaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Zwe esilazo namhlanje
andla lezombusazwe elilabameli eparlamenti ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli balo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuli kusisekelo sombuso.
Uhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele eparlamenti.
Usobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliament kwenziwa yiZANU-PF.
Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Amalunga edalela eParliament lamakansila ebandla le-Citizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalela eParliament esithi lokhu yikulwisana nje kwabantu bebandla eliphikisayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphuma emhlanganweni obuphakathi kosaphethe isikhundla zomphathi ntambo kaHulumende obona ngamazwi omhlaba umnumzana Amon Muriwa labameli bezigodlo ze-Africa kweleZimbabwe. Asizweni umnumzana Muriwa echasisa,
where political party in opposition and represented in parliament of its own
andla lezombusazwe elilabameli eparlamenti ngokufuna kwalo lingacabanga ukukhipha abameli balo ngokufuna kwazo okwesikhatshana kumbe okwesikhathi eside akuladuli kusisekelo sombuso wethu.
Uqhubeke esithi kungamanga ukuba abantu abasemajele abebandla liphikisayo babotshelwa ukuchothoza uhulumende. Umnumzana Muriwa uphinde wathi ukhetho solwedlule kuleli njalo akusoze kube lohulumende womanyano ngoba uZulu weZimbabwe sowakhetha ibandla lakhe. Omkhulu wabameli be-Africa kuleli engumeli weRwanda umnumzana James Musoni uthi abakhathazekileyo kabaye emthethwandaba.
I think they should look at what is provided for in the laws of this country and they follow them to sort out an issues that arise.
Kumele bakhangele okusisekelo sombuso welizwe bakukhangelisise lokho ukuze balungise okulakho ukuhlupha.
Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi kunenge ukuhluphayo kweleZimbabwe okumele kulungiswe. Uthi kugoqela ukuxotshiswa edayile eParliament kwamalunga ebandla lakhe okwenziwa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla le-CCC.
In fact, this is not a TCCC matter. It is ZANU-PF's attack and assault.
Akulani lesisi siloko yiZANU PF eyenza lokho. Kusobala ukuba lokhu okwenzakala kumalunga ethu eParliamente kwenziwa yiZANU PF.
Umnumzana Chamisa uphinde wathi kumele kukhululwe abavalelwe entilongweni abanje ngomnumzana Job Scala okuthiwa watsho juzela uDlakela.
Silazo izibotshwa ababotshelwa ezombusazwe uJob Scala, uNgarivume labe MRP kumele bakhululwe.
Uncome okwenziwe inhlanganiso ye-Southern African Development Committee, SADC, ethi kumele kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe.
The principle and approach of having African solutions to African problems.
Kumele kube kutshengisa ukuba indubo ze-Afrika ziqedwe ngabantu be-Afrika. Okwathiwo ngabantu ukuba ukhetho lolu aluzange lukhiphe okwakufunwa ngabantu.
Akakhulumanga kangako ngokuqhuba olunye ukhetho eZimbabwe kulandela oluqhutshwe ngoNcwabakazi ethi alwenziwanga ngemfanelo. Ingcitshi kwezombusazwe esebenza nenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, umnumzana Bekezela Khumbo, uthi i-CCC kumele ihlele indlela zokuvikela udubo olufana nalolu abalalo lokuxotshwa kwamalunga alo.
Confusion esiyibona ku-TPC yakulokho berikholana eParliament ikureflecta on i-problem esiya sikhuluma ngayo ukuthi i-opposition kumele iphume ku-state of nature. Lapho kungela mthetho khona umuntu oyenza okufunayo ngenxa yokuthi kungela mthetho oqondisa abantu ukuthi amandla anje ayenziwa ngubani, amandla orecall asezandleni zikabani. Kumele kube le-constitution, kube lama-structures from national up to village level esiwazi ukuthi bareporta kubani, olamandla okurikhola abantu ngubani. Kungabe njalo amakhosi eZimbabwe kuba lula ukuthi echasise umthetho njalo eprotecte abantu aba-electwe ngamaZimbabwe.
EleZimbabwe laqhuba ukhetho ngoNcwabakazi lonyaka olwachothozwa yi-SADC, European Union kanye le-African Union abathi kalwenziwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga edale lePhalamende lamakhansila ebandla leCitizens Coalition for Change bathi kabasoze behambe emsebenzini abawukhethelwayo nguZulu okwamaviki amabili besenzela ukusekela abanye babo abaxotshiswa ngumnumzana Sengezo Chabangu othi ungunobhala jikelele webandla leli. UChabangu uthi abazakwekela bazathwala nzima njalo balakho ukuxotshiswa kumakhansile lakudale lePhalamende. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Amalunga wonke aleli bandla athi kawusoze ayesebenza ePhalamende lakukhansili emele izigaba zabo kuze kuyefika umhla ka 25 imfumfu. Aqothoza isinqumo esenziwa nguChabangu esokuxotshiswa kwabanye babo. Umnumzana Priest Dube oyibandla leTRC omele isigaba seNtumba leNjube edale lePhalamende ukhuthaza abantu ukuthi babazwisise ngesinqumo esenziwe libandla lakhe.
Cela ukubana libekezele, libe lothando, libe ndawonye sibambaneni. Angisoze ngalichiya eNtumba leNjube constituency njengomuntu elangikhethayo, ngizabe ngilani. Lokhu nje esikwenzileyo kathi esikumbe sikwenzayo okwe disengagement ukuzama nje ukusenda i-message kakhulukazi kulaba abafuna ukuganga ukuzama ukuthi bakhiphe abantu abakhethwa ngabantu kuma constituencies. Sizama nje ukusenda i-protest message.
Umsekeli kaMeya uKhansela Donaldson Mabutho uward 9 ngomunye wabaxotshwe nguChabangu uthi bangena kuZulu hathe emahofisini ekhansili.
Thina sizabe sisebenza lani zakhamizi nyawo lunye lani ma-residents eMpophoma, senior citizens lama key stakeholders ethu. Ukhansela wenye ukhona ngikhona ehofisini yami kathesi ngiseva linama-residence kaward 9 Mpophoma. Loko kukhulunywa kwabobaba uChabangu lokho hhayi bayaphupha, sizobona ukuthi kuyozala nkomoni.
UChabangu uthi uzajezisa wonke amalunga aleli bandla angaxotshwanga enyekela ukuya ePhalamende lakumakhansili.
Kasikwazi lokhu ukuthi kulabantu abazadisingeja. Thina sazi ukuthi ama-members of parliament baku-suspension, bengaqeda i-suspension yabo bazahamba emsebenzini bayekwenza umsebenzi lo abawukhethelwayo ukuthi bawenze. Kodwa nxa kuyukuthi babe sebethethe khonokho okuthiwa yi-disengagement, izembe lizakhala.
Kusenjalo amagqwetha ebandla le-TBC asebhalele uChabangu embophisa ngesenzo sakhe sokuloba incwadi yokuxothisa amalunga aleli bandla ephalamende lakumakhansili. UChabangu uthi kakayitholi incwadi yakhona.
Siyawuzwa umzila wokuthi baseve ehofisini yakobulawayo, kodwa ke ngasese babuye bathi khonkhona kabangazi, kodwa bayireceiver ama-papers ami bavume ukuthi ngililunga le-TBC. Kasikwazi ke ukuthi bawathethe njani lawo ama-papers nxa besithi bona kabangazi.
Iningi labahlali bakobulawayo bathi ungayisebenza ekhansilini ungabangela ukuthi uhulumende abakhethele amakhansila lawa athiwa ngama-commissioners baphathe idolobho lakobulawayo. Umnumzana Melusi Mpofu oligqwetha kobulawayo uthi amalunga edalela ephalamende labo bengaxotshwa bengakhalala ukuya ephalamende okwesikhathi esithize.
Umember of Parliament loses his position as member of parliament nxa engaluva iparliament for 21 days ezilandelanayo without imvumo kaspeaker or president of the senate. I-21 days ezikhunywa ngazo lapha bakhuluma ama-days lapho iparliament iyabihlezi khona isenza umsebenzi weparliament.
Ubele ungazwanani emhlanweni waleli bandla ukuthiwa yi-caucus meeting izolo amanye amalunga esola isinqumo sokuthi bangasebenzi. Isikhulumeli saleli bandla uPrimus Mkhwananzi ubengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Ngingu-Ezra Jesus Banda weStudio 7 kobulawayo.
Umongameli wakele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi uzabhidliza iHamas kulandela ukuhlasela ekwenze elizweni lakhe ngeviki ephelileyo. Lokhu kuza ngesikhathi sekulabantu abedlula inkulungwane ezine asebefile kulandela ukuqhamuka kwempile. Umphathintambo weMelika obona ukudlelana namanye amazwe umnumzana Antony Blinken okwele Israel namuhla usebhode emazweni ayisithupha eduzane lele Israel ngenhloso yokuvimba ukumemetheka kwalempi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo Sheikh Laja Yassin ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ephansi kokholo lwesi-Islam eZimbabwe eMakomborero Insikelelo Trust.
Indaba yokuthi ubani une-ownership kule umhlaba yabona, like mina ngazalelwa ngakhulela eGwebu, ngaba nendlu lapho. So mina uma ngihlala kule ndlu, if ngithatha umqashi or iloja or umuntu wenze irent, ngithi ungahlala kule room, ungangeni e-sitting room, ungangeni kuphi, ungisebenzisa i-dining room wena. So kube ne-agreement leyo, but umqashi lo, this iloja or i-tenant, ajika athi hayi mina sengithatha le ndlu, sengifuna ukuthi wena usuke kule ndlu le uyohlala somewhere, sekuba neproblem leyo ukuthi umnikazi wendlu angeke ashiye umuzi wakhe, indlu yakhe. But lo umqashi lo sekazibonana ma-right to the extent yokuthi lo mqashi unabantu bamsupportayo, abantu banemali, abantu bana amandla ufana nabo-America, ufana nabo-Britain. Because mina uma ngibhikile le cala leli, sengithola ukuthi i-Britain yiyo ikhoze ukuthi ama-Jews lawa, not ukuthi ama-Jews abekho right, no, bakhoze ukuthi ama-Jews laba bathi umhlaba lo owethu. Kune-statement bayikhuluma before 1947, bathi the land without people, for the people without land.
Kuyini okungaphathisa kuyiwa phambili?
I-solution iqala lapho ukuthi i-UN iplay i-role ye-mediator. Bahlalisa abantu phansi bakhulume nabo ukuthi okay, sibe ne-agreement past years, asilandeleni le agreement. Then sibone ukuthi abantu basePalestine, ePalestine, kunenkinga le-Hamas. Idilwa kanjani ukuthi bangalokhu every time baba ne isikhalo bangene ku-Israel, yabona? So masiqale nilapho ukuthi i two state solution le, even if is not 100% kubo abantu base Palestine, asiqale nilapho kube ne peace kukhulume lapho, then ama rights ukuthi ubani une right leyo nayo le right kuzokhuluma later. But kona manje every day abantwana bayashona, abantwana bayababulala, so angeke siqhubeke kanjalo.
Lo ngu-Sheikh Laja Yasin owenhlanganiso yemakhomborero insikelelo Trust obexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Siphinde saxoxa njalo ngalolu daba lomnumzana Modric Maeresera ongumkhokeli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community.
They were attacked without warning, and when things are happening like that, even though it's regrettable that if the innocent will suffer most during conflict, there has to be a deterrent that needs to be established.
Abantu be-Israel babeziphilela impilo yabo, bahlaselwa belibele, njalo izinto zingenzakala njalo, kufanele bazivikele. Ukuhlasela okunje kungenzakala kimi, into engiqala ukuyicabanga ikuvikeleka kwemuli yami, ikakhulu sibona ukuthi i-Israel ayisiyo eyaqala limpi, kodwa yaqalwa ikuhlasela kweHamas. Kubuhlungu nje ukuthi lapho kulokulwisana khona kulokulahleka kwempilo kaZulu ongelasici, kodwa ngibona sengathi i-Israel ilelungelo lokuthi izivikele. Laloba abantu bekhangelane lodubo eGaza, ngikubona kufanele ukuthi i-Israel izivikele njalo yenze lokhu ngendlela ezakwenza ukuthi ingaphindi ihlaselwe njalo kwela kusasa. Kufanele sinanzelele ukuthi ibutho leHamas elisekelwa yi-Iran alikuvumi ukuthi kube lelizwe elizimeleyo ele-Israel. Ngenxa yalokhu kunzima ukuthi kukhulunywe iswane kube lokuthula, ikakhulu ukhangelane lesitha esafungela ukukubhidliza.
You have to recognize that Hamas doesn't recognize the existence of Israel. So under those circumstances, it is difficult to negotiate a lasting peaceful solution with someone who is avowed to your destruction. There is no negotiating with such an enemy.
Lo ngumnumzana Modric Maeresera ongumkhokheli wenhlanganiso yeHarare Lemba Jewish Community obexoxa le-Studio 7 eseHarare. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elekhatha lithi eleRussia selibisele kwele-Ukraine abanye abantwana elabathumba kulandela ukuqhamuka kwempi phakathi kwamazwe la. Iziphathamandla zikahulumende welekhatha zithi abantwana abane sebebiselwe kumdeni wabo. Inhlanganiso International Criminal Court yathi kumele kubotshwe umkhokheli wakwele Russia umnumzana Putin kulandela ukuthunjwa kwabantwana libutho. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Ophikisa uhulumende kwele Chad umnumzana Success Masra uthi wehluleke ukubuyela ekhaya ngenxa yesimo esibi esezombusazwe elizweni lakhe lapho okubotshwa mahlayana bonke abaphikisayo. UMasra okhokhela ibandla le-The Transformers uthi uzazama ukubuyela kwele Chad esuka kwele Melika ngolwezi. UZulu ukhuthazwa ukuba alandele indlela eziqondileyo zokusebenzisa imithi abayibhalelwa ngodokotela ukuze bengafiki kubanga lokuphazamisa impila kahle yabo ngokuyisebenzisa ngendlela ezingaqondanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Omunye wabakhuthaza ukuba kulandelwe okulethwe emathasini amaphilisi ngomnumzana Philemon Chakaula okhuphela inhlanganiso ye-Pharmacy Advocacy Zimbabwe. Uchakaula uthi abantu abanika uZulu amaphilisi ama-pharmacies bathembekile, ngakho-ke kumele uZulu alandele abakulobayo emakhasini amaphilisi, hathi ukuyanatha santando.
Discovery, formulation, the down to the chemical structure, the clinical uses, and the side effects.
Udokotela Joichi Famba ofundisa e-University of Zimbabwe uthi amaphilisi anikwa ngabodokotela alakho ukuba yingozi angasetshenziswa ngendlela engathiyo. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Kitty Chareka okhokhela inhlanganiso ye-Pharmaceutical Society of Zimbabwe othi amaphilisi anama-opioids ikakhulu ayingozi uma enathwa okungahlelekanga. Udokotela Nkululeko Dewa okhokhela inhlanganiso elwisana lezidakamizwa e-Ruwa Inner City uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu benanze isidingo somuthi abawusebenzisayo ukuze bengagcini bengena-ke engozini lukhona ukuthiwa i-addiction.
Ngoba ikhosi yona leyo inikiweyo kutsho ukuthi ukhangelwe kwakhangelwa kwabonakala ukuthi nge-age yakho, nge-weight yakho, kutsho ukuthi lokhu okunikiweyo kuyalingana, kupinywe kwabonakala ukuthi kuyalingana lazo zonke lezo zinto engiziqambileyo, age, weight.
Udewa uthi ama-pharmacist anakho ukulandela indlela umuntu anatha ngayo amaphilisi ukwenzela ukuba engambulali nokumphazamisa. Abenhlanganiso ye-South African Medical Council bathi inani labafika okuyisilinganiso sokungama-20 babilekhulumi 20% basebenzisa-ke amaphilisi athiyeneyo ngendlela engaqokanga. Ngimele iSitudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambi.
Sesifikile isikhathi sokulima kweleZimbabwe, abanye bekhala ngokuswelakala kwenhlanyelo okokulimisa lokunye. Kuyini okumele abalimi bakwenze ukuze bethole isivuno esihle lonyaka? Umnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology, uxoxa lo Gibbs Dube oweStudio 7 ngokungenziwa ngabalimi lonyaka.
Bakhulukazi zikambekile siyakwazi ukuthi vele kuyatshisa noba izulu likhona vele kutshisa, sithiyane lomumbu kancane unless na umuntu enamanzi wakhe enga-irrigate engathelezile. Yes, kodwa kulaba abalimi abadependa on izulu, sihlanyele esithi ngesilungu ngama-traditional grains. Unyawuthi wethu, ibele lethu inokula ma-varieties amaningi, ama-open varieties angalani ayamelana nelanga elikhona. Uyakukwazi ukuthi nakanjani ngizavuna khonokho okungani. Akuthi-ke sesitsheliwe futhi ukuthi izulu khanya lithwane, uthi na usukuhlanyelele khonokho imbozo lezo ezimelana nelanga, sizame lokukhava indawo yethu nosiyivale ngotshani ungakukhona, sivale ngamahlabithi lawo amahlangu, siye buthi amahlangu sivale lokho esithi yimanje, sizele ukuthi lelele izulu elincane elikhona, sikwazi ukuthi kumanzi zakhona kuzahlala bukhona for an elongated time, say for 2-3 months, you know, kube njalo. Sikhave simake futhi sivale ukuthi sizame ukuthi reduce i-evaporation.
Ye, kodwa kulokunye khonokhu Baba Ndlovu okokuthi abantu bahlanyela inyawothi lokunye, kodwa siyawazi ukuthi abanye abantu abakudli konke lokhu, manje kumele bakuhlanyeleleni khonokho.
Yazi ngumbuzo omuhle lo, omuhle kakhulu. Yes, abanye abantu abathanda ukudla inyawothi, abathanda ukudla amabile eklang, you know, esithi yisogama. Kodwa kulime nxa usendaweni ewomileyo, ukulimelani uzathatha-ke uyefaka e-GMB, uzathatha na i-GMB iphuze ukubhadala ngoba vele kulomtrangisi. Kunekhampani le yakobulawa etshwala le ingwevu, iyathenga amabele, iyathenga amabele isiyadela utshwala, thatha imali yakhona besithengisile uyethenga impuphu yakho eyomile, kulokuthi lambe usole umumbu olimileyo usoyele mali. So you rather plant in ama-traditional grains uwathengise. Yingi lami ngiyawuthi ngiyawuthenga. Why? Ngoba yiyo emfuya ngayo iy'nkukhu zami ezonakhazo. Uyabona? So bakhona abalimi abafuna inkukhu abayafuna namabili, weza kushila imakethi yakhona leyo, futhi ngingawuthela imali yakhona leyo uthi ungayathenga-ke impuphu yakho yani eyomunye. Lelo ngapha emandebeni lapho onganikome khona, sigijimise futhi ukukhangela izifuyo zethu zingane. Ngikhuluma ngembuzi, ezimvu, ngenkukhu, ovundla bana ezincane. Wayezincane ngoba lazo ziyamilana nelanga, ziyamilana nokuswelakala kokudla. So asizame ukuthi sibone abalimi sebakhona esigabeni sibe lolwazi oluthile okufuya imbuzi okuhlezi onganiluphezulu khonokho kuqakathekile. Ngithathe njalo futhi ezinye iy'ndima zethu emasimini ethu kasilimeni ukudla kwembuzi. Bangahamba kubalimisi bazabatshela ukuthi khona inhlanyelo enje eyokulima ini ukudla kwezifuyo zabo. Kodwa kuyancedisa ukuthi nxa ukudla okunethela sokuphendula nalo lakho kuthatha khonokho okulimileyo ukuchole kumbe ukuthola kumbe ukugaya kumbenzani kumbe ukugamgamula usungafida-ke ini izifuyo zakho.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima ofundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology koBulawayo, ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikoBulawayo, amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, kubuya uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza ukuthi leThemba Mkhwebu, kuza uMuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisi wami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kosesibile, igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani basakazi,
salibonani kuStudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasitshela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, uKhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi, loNdodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi, noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, umama kaFarayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
KuStudio 7 njani balaleli? Hayi, obulisayo nje nguNcube. Umfana kagogo obulisela apha eSouth Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-Olet Dami kwele nsuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Salibonani basakazi bakaStudio 7 elisethulela iy'nhlelo zethu. Mina igama lami nguBheki Wotoni. Basakazi bakaStudio 7, siyajabula iy'nhlelo zenu elisethela zona. Ngokuhlala mina ngiseSouth Africa eJohannesburg, ekhaya Mbuya Ntaba Zindula. Ngibingelele umamncane wami ose-UK, hayi linjani lonke khona ngapho. Ngibingelele bonke abatsha abaseZimbabwe labase-Afrika bonke ngediaso. Kubambaneni senzeni into ezinhle, siphakamise Southern Africa. Ngiyabonga.
Bonani, salibonani kuStudio 7 balaleli. Nengikhulumayo nguGaiton Sibanda wematopo eDarren Fox enjelele wayitonda. Ndithanda ukubingelela izihlobo zami zonke zisemazweni.
Sanibonani emsakazweni. Niyaphila kodwa nonke? Hayi, mina ngiyaphila mpela kakhulu. Okhulumayo nguSolomon Mkhokheli Ndlovu Masiza, ngokuzalwa ngisekhezi konyongola komqabuko St. Joseph Mission, isikole engifunde kuso. Bengisathanda nami ukuthi ngibingelele wonke abangaziyo, ikakhulu inkosikazi yami uBongwe Mathia Njini Ndlovu. Ey'ngane zami, sibabongeni Masiza Ndlovu, kuzothi awande Masiza Ndlovu, kuzothi uSiyanda Masiza Ndlovu oseBulawayo. Laba abanye balapha eGoli, sibabongeni awande bakhona la eGoli. Ngithande futhi ukuthi ngibonise kakhulu ngingakhohlwa odadewethu osekhaya, abasekhaya bonke nje odadewethu nabafowethu, ngibabulisa bonke. Ngiyabathanda bonke. Mathia Njini ngiyamthanda, unkosikazi wami, ngithanda izitayela zonke, nami ngithi ngizizongithanda ngendlela e-right.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayezo yenu. Live Talk namuhla sixoxa ngezombusazwe ezikhathaza abantu kwele Zimbabwe. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Ukhulumende uthi akukho okuhluphayo kwezombusazwe ngemva kokuxotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change edalele ePhalamende. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-TCCC lithi kulesandla semfene okwenzakala kubandla leli. Silugqiba ke lapho uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.